Aiwa urongo atinga kuzi kuti unofamba sei chatingakwanisa kungokutaurirai ndechekuti maprimary elections tiri kuatanga weekend ino tichatanga nenzvimbo dzakaita sanaHarare vana Chitungwiza vana Bulawayo tozopindawo kune mamwe maprovinsi atine tichiita kunana Matabeleland vana Midland mastructures anofanira kunge achivhota ari kutoziva zvokuti kutaura kwatiri kuita kudai vazhinji vari kugadzirira sarudzo dzakadai takatarisawo kuti tinozopedzisa neManicaland nemasvingo semaprovinsi akatiwo kurei ndoatinozopedzisa nawo pavhiki rinouyera asi zvese zvavapo takagadzirisa vanofanira kunge vane kodzero dzokuvhota vanovhoterwa vavapo musangano uri kurakidza kuti wakura
ndaanani vanenge vachiitisa sarudzo idzi
sarudzo dzichange dzichiitiswa nevakuru vakuru vemusangano vanobva kumapazi edu emusangano veorganizing department kuelection directorate nemanational executive members vepamusoro dare repamusoro ndo vanenge vari mumatimu akasiyana-siyana atinenge tichiita pamaitiro edu esarudzo achafamba zvakanaka zvikuru zvokuti munhu wese achanwa mvura kuti tine mitemo yatakadzika yekuti hatibvumidze mhirizhonga hatibvumidze kuti vanhu vange vachipokana kana kutukana hatibvumidze kuti vanhu vange vachitenga vanhu nemari saka izvozvo zvichaita kuti kuva nerunyararo uye hatibvumidze mademonstrations kana mapetition kana anenge asina kufara nesarudzo anotoziva kuti anoita sei takavaudza vanhu vari kumumakwikwi uye vacho vanotsigira zvekuti zvinhu zvese tinotarisira zvichafamba mukunatidza nekuita zvakanaka tiri kuita maharmonized elections maMP nemakanzela ari kuvhoterwa nguva imwe chete
bepanhau reherald riri kuti vamwe vakuru vakuru vebato vakaita semi vachamisa makanzi amukwikwidzwe ichokwadi here ichi
ko unoziva muroyi anogona kurwadziwa neutano hunenge hune waakavakidzana naye nekuti haafariri kuti zvinhu zvinge zvakatinakira saka tinoziva hedu kuti ava herald vanotoshungurudzika zvikuru nokuti vaida kuonekwa musangano wedu uchinge uchitatsapurana takati isusu hakuna unonzi mukuru hakuna unonzi mudiki hapana unonzi mutete hapana unonzi mukobvu tine dhibha rimwe chete hapana dhibha remhuru hapana dhibha remabhuru hapana rengavi hapana redzinonzi dzihandira munhu wese ane kodzero dzokumira paanoda.